Vankukukwiza musarudzo yekuvakanzura muwadi 26 kumagunje vakamirira TPC vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoro yeRwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANUPF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoro yeRwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tano tichikambe nawo tichiti beta tisangane nevanhu ndina kanzera wangu. Inchende yekupedzesa inonzi Ngoresha Township. Ndopa tasvika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo ndopandangoerekana ndichipakati pekuti ndiri kukwazisana navo. Ndangoerekanawo mumwe murume chairperson weZANUPF anoitwa Pemo Ngwangwara. Ndobva asvika achingondirova mbama andirovere chibad time iyoyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera iwe. Ndiyo abva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda chi. Kanzira wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chakuitika. Sati momendi yasvika kanzira achida kunobata ndobva atorohwawo futi nechi nedanda riri ranga akabata riri.
VaNdoro yeRwizi vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 55-4672 neRRB 55-4673 vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Tobva tazobva ipapo tichitiza tabva tasimuka takananga polisi Magunje police station. Tobva tasvika pamagunje police station ndobva taripota nyaya yedu. Nyoresa docket redu tobva tatotora docket number yedu tatora shuwa tinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kukware. Ndopa vachazotora matanho mapurisa ipapo. Ndinonga ndichizokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifamba sei.
Asi mutauriri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANUPF is a peaceful party. Like I have always mentioned, it's a good party to achieve the mission and to authorize the violence. President is on record every day. So I know I just want to tell you that there is a lot of people who are in the same elections at the 23 August. So that is a number of people.
Mirizhonga inonzi yakaitikawo kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwekanzura muwadi 13 vaKaleb Nhongo vanoti vakarohwa nevatsigiri vebato reZANUPF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vochoti ngatimutore vochobva vauya futi zwepiri second time ndobva vakazondibata vochoti ngatiende naye. Vandisunga makafsi, vandisa motikari. Vakandisunga makafsi ndi Christopher Matambo okuwadi 18 mukonstabulary. Theni vamwe vake gurupu rake anazvotona nevamwe vese ndivo vakazondirova ndakasunga makafsi ndiri mumota imomo vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Act Mugwadi. Sachigaro TPC mudunhu reMashonaland West vaRussell Magunje vanoti chinoshamisa ndechekuti bato reZANUPF rinogara richiti rine rutsigiro kumaruva asi zvemhirizhonga zvinoratidza kuti harisisina rutsigiro rwakawanda.
Saka tinoshamisika kuti isiso pakumaruzevha ZANUPF inowanzokirima iti yaane vanhu vakawanda, ine vanhu vakawanda nyambisiro zvakachinga. TPC ndo yaane vanhu vasaputa zvakawanda kumaruzevha. That's why vaakuita resort to kurova vanhu vanokambena paground nekuvhara. They are trying kuti vavhare kusapindika mumaruva matinogara kuchisangana nevanhu vanoda nezvebato reTPC.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi yemhirizhonga. Vanopikisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefaz chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosva. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU-PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.